manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 19 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inozivisa mazita evanhu vose 24 vakafa mutsaona yemumugodhi kubattlefields kukadoma. Mutumbi wemunyori ane mukurumbira pasi rose Dr. Charles Mungoshi waradzikwa nhasi kumanyene kuchivhu mudunhu remashonaland East. Mutumbi wevaimboisa chigaro webato rezano PF muguta rebulawayo vakalistas Ndlovu wasvika kungulawayo nhasi uchibva kusouth Africa uko kwavakashayikira vari svondo rapfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yazivisa mazita evanhu vose 24 vakafa mutsaona yemumugodhi kubattlefields kukadoma mushure mekunge mvura yapinda mumigodhi miviri usiku hwechipiri svondo rapfuura. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo avashanyira nzvimbo iyi vazivisa kuti hurumende inofunga kuti yakwanisa kuburitsa vanhu vose 32 vapenyu nevakafa vaive mumugodhi weJongwe Cooperative Mine. Vachitiwo panofungidzirwa kuti mune mumwe mugodhi wecricket number 3 mine munogona kunge muine vanhu vana vangadai vakavharirwa. Izvi zvinouya panguva iyo sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches raita munamato mukadoma nhasi wekurangarira vakashaya mutsaona iyi pamwe nekunyaradzana nehama neshamwari dzevakashaya nevakapona mutsaona iyi. Sangano reZimbabwe Council of Churches ranga richibatsirana nemanga mapoka ari kuita basa rekutsvaga vanhu pasi pemigodhi iyi kubva paitika tsaona iyi. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri vafamba ingirande vanoti zvinonetsa kuti vanhu vatambire kuti migodhi miviri iyi ingadai yaingove nevanhu 36 chete panguva yakaitika tsaona iyi. Tabata vangirande takatanga nekuvabvunza kuti munamato wavo wafamba sei.
Tiri pakati pokuchema uye tirikoka nyika kuti ticheme nemhuri dzarasikirwa nevanakomana vazhinji uye tine vamwe vachiri pasi. Nokudaro nhasi kereke tanyaradza nawo nemhuri tikarangaridzawo nyika kuti chimiro ichi chekuti tiri kuramba tichirasikirwa nevanakomana vedu mugodhi nemunzira vachitizira kuenda kuSouth Africa nedzimwe tsaona dzeurombo tiri kufanira kumira, tiri kufanira kugarisana senyika titaurirane kuti tisadzokere pachidanho chakadai seichi kuti mhuri dziri mukati mokuchema zvinopisa tsitsi mukoma wangu nechiitiko ichocho.
Tinozwawo kuti Zimbabwe Council of Churches yanga ingori panzvimbo yakaitikira tsaona idzi kubva pangozivikanwa ndo zvaitika. Makatidzwa kuti mabasa atiwo amaa muchiita kubva ipapo kusvika pari nhasi.
Riri basa guru ranga rerekunyaradzana nevakomana vari kweikoko. Vazhinji vacho vari mukudumbirwa kunotyisa vachirangarira vamwe vavo vachiri pasi. Zvakare tangachibatidzanawo nana Civil Protection Unit nehurumende neutungamiri hwemudunhu iroro Kadoma kuedza kuwana mazano nerubatsiro kuti tikwanise kuita zvatingaite kuti vana vaburiswe uye kuti mhuri dzinyaradzwe uyewo zvakare kuti vanhu vavigwewo zvakanaka.
Tanzwa gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vachitaura vachita vanofungidzira kuti vanhu vakanga vari pasi pemugodhi vangangodai vari 32 vachiti ndo namba yavakapiwawo pamwe chete nemazita avakapiwa zviri kubva zvaenderana pane mumwe mugodhi kumoku achiti kungango daro kuchine vana vasati vawanikwa. Muri kuwirirana here neuwandu ihwohwo?
Pari kunetsa mukoma wangu taura chokwadi. Ndingari kuti vana vanga vari pasi ipapo. Pane pamwe panga pachifungidzira kuti vana ava vanopfuura 70. Saka nhau dzemanhamba dziri kunetsa panguva ino. Pachamina ngu ndangotaura ndichikudai mukoma wangu kuti nyika takanonoka kuti tipindire nyaya iyi rufu rwevana varombo. Pakatora mazuva akawandisa pasati papindwa pasi kuti tiedze kubatsira vana ava. Iye betero yacho yakabuda iri kuratidza kuti nyika yedu neurombo hunotyisa nokuda kwekuti equipment nezvimwewo zvingadai zvanga zviri panzvimbo kuti tikasike tabatsira vana ava hazvina kunge zviripo. Nokudaro takarasikirwa nevamwe vana pamwe dataigona kunge pakaponeswawo vamwe. Ino nyika yakapindira nokukasika uye nemutoo unoratidza kurevesa kuti tine hanya nevana ivavo vari kuedza kuti vararame munyika yakaoma.
Zvii zvamungataurawo kuitira kuti mune ramangwana tsaona dzakadai dzinge dzisingazosangana zvakare nenyika?
Mukurukoza, Hwindi, Venda, vana veZimbabwe vari kuedza kuti vararame mukuraramisa mhuri. Nyika tikuramba chingoikurudzira kuti ngapagarisanwe pasi titarise nyaya yegovero reupfumi hwedu tigoverane upfumi zvakanaka kuitira kuti vanhu vasatore matanho akaita seakatorwa nevana varakadhikava ekuti vapinde pasi vasina zvikwanisiro zvakakwana.
Vanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano reZimbabwe Council of Churches vafamba ingrande vari parunare nestudio 7. Mutumbi wemunyori anemukurumbira pasi rose Dr. Charles Mungoshi waradzikwa nhasi kumanyene kuchivhu mudunhu remashonaland East. Asa Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura vakamirira hurumende pakuradzikwa kwaDr. Mungoshi, mutevedzeri wegurukota rezvemitambo, tsika nemagariro evanhu muzvari yeukai simba negavi, vati vaMungoshi igamba renyika nepasi rose.
Vanhu vakaita sana baba vaMungoshi ava magamba manzova moyo vachitaura kuti nezuro pane akavaudza kuti magamba haana mateki. Ndini ndakavadaro nezuro, ndini ndakavati magamba magamba haana mazita, hakuna hero number 1 na hero number 2, malegends malegends. Vanoita zvakanaka vanoita zvakanaka, hazvina mukwatanuro. Kune vanoita zvakanaka mukugarisana nevamwe. Kune vanoita zvakanaka mukutamba nevamwe. Kune vanoita zvakanaka mukufamba nevamwe. Vose ivavo magamba. Umwe neumwe akamira ipapo rinenge richingova gamba. Kune magamba ezvimachongerwo enyika, magamba oiwayo. Kune magamba ekuimba akaita sana baba vamuchikudzi vatakaradzikayo mwedzi uno uchangopfuura. Kune magamba zve akaita sana vaMungoshi akapa dzidziso.
Muzvari simba negavi vati gamba riri kunyorwa kuti gamba asi mabasa emunhu akanaka semabasa avaMungoshi ndiwo anoita kuti munhu aitwe gamba. Muzvari simba negavi vati munhu wese akamboenda kuchikoro akambosangana nerimwe remabhuku akanyorwa naDr. Mungoshi.
Ini ndauya nhasi ndakamirira vehurumende, asi zvakadarozve sekutaura kwamboita baba vabva pano vanga vakamirira vanyori, hakuna akakura munyika ino yeZimbabwe anokwanisa kusimuka pachita chevanhu achiti haana kumbovhera akasangana nezvinyorwa zvababa Charles Mungoshi. Tese takapfuura nemuzvikoro takaverenga zvinyorwa zvavo. Vaisanyora chirungu chete.
Vachitaura vakamirira vanyori, munyora nemukurumbira vamusaye murezimunya vati munhu akamboenda kuchikoro wese anofanirwa kunge akamboverenga rimwe remabhuku avaMungoshi, izvo zvinoratidza udzamu hwakaita zvinyorwa zvavo.
Hapana akazarwa achiita chikoro chinosvika kuyunivhesiti asina kumbosangana nevanyorwa ivava, nokuti isusu dzakazvitanga kuti tichiita zvinhu zvedu zvinotipa chimiro zveukama netsika dzedu nehistri yedu rungano rwenyika yedu
Vachaura vakamirira mhuri yekwaMungoshi, vaDavid Mungoshi, vati chimwe chinhu chisingazive vanhu vakawanda ndechekuti Dr. Charles Mungoshi vaive munhu aiverenga zvikuru. Vatiwo kuti munhu ave munyori ane mukurumbira anofanirwa kunge achiverenga zvakanyanya.
Onyora achifunga kuti anyora. Asi kunyora hakurevi kungobharabhadza kunyora papeji. Pane zvizhinji zvinoenda ipapo. My brother Charles was what in English can be described as an avid reader. And the lesson from that is that you cannot be a writer unless you are a reader. Kana uchida kuve munyori, unofanira kunge uchiverengawo futi mabhuku akanyorwa nevamwe, uchinzwa pfungwa dzavainadzo.
Mwanasikana wemufi Tsitsi ataura nezvekurwara kwakaita baba vake.
The first time Daddy Pavakarwara, Tangatri Tigakumba, Inini Charles Nanyasha, Daddy Vakainda ku toilet, Dova Vadona Koko, Barimo. Sky is that now is here. Nakaturara, Nakatanka Kunzwa, her funny noise, sound.
Kunyange hazvo sangano reNational Arts Council rakanga rakumbira hurumende kuti ipe Dr. Mungoshi chiremerera chegamba renyika, izvi hazvina kuitika. Dr. Mungoshi vakanyora mabhuku akawanda ari kushandiswa munyaya dzedzidzo uye mamwe acho akawana mibayiro yemuAfrica nemuCommonwealth. Mungoshi asiya mudzimai Jesesi, vana vana nevazukuru vanomwe. Ndakamirira Studio 7 kumanyene Chivhu, ndini Ata Chiguriwa.
Mutumbi vaimbova sachigaro webato rezano PF muguta reBulawayo vaCalistus Ndlovu vasvika muBulawayo nhasi uchibva kuSouth Africa uko kwavakashayikira svondo rapfuura. VaNdlovu vanonzi vakafa nechirwere chegomarara uye vacharadzikwa kumarinda emagamba enyika kuHeroes Acre muHarare nemusi wemugovera. Nhasi mutumbi waNdlovu ucharara kumba kwavo kuKumalo wozoendeswa kumusha kwavo kuBrunenburg mudunhu reMatabeleland South mangwana. VaNdlovu vakaberekerwa kuPlumtree muna 1936 uye vakambove nhengo yemapato anoti National Democratic Party neZapu. Vakazobuda muZapu vachienda kubato rezano PF nyika ichangowana rusununguko vachiti Zapu raiva dhonge rakafa. Gurukota redunhu reBulawayo amai Judith Ncube vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwaNdlovu.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsapp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe anorarama nekutengesa michero muKhartoum guta guru reSudan afa mushure mekumedza utsi hwezvombo zvinokachidza hwanga hwakandwa nemapurisa kune vanhu vanga vachiratidzira. Uwandu hwenhengo dzebato reDemocratic Party dziri kuda kukwikwidzana nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump musarudzo yemutungamiri wenyika wawedzera nhasi mushure mekuziviswa kwaitwa naSenator Bernie Sanders kuti vari kupindawo mumujaho. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Governor of Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangujga mangwana vari kutarisirwa kuburitsa gwaro remashandiro avanotarisira kuti nyaya dzemari munyika dzange dzichiita kana kuti monetary policy statement. Dzimwe nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti gwaro raDr. Mangujga rinofanirwa kuratidza gwara rekutevera mari yenyika isati yadzoswa kuti itsive yekunze kwenyika iri kushanda pari zvino. Nyanzvi idzi dzinoti nguva yekudzora dhora reZimbabwe haisati yasvika. Mumwe wenyanzvi idzi ndi inyanzvi mune zvehupfumi uye vachishanda nePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya avanoti nguva yekuti dhora remuZimbabwe ridzoswe haisati yasvika. VaGwanyanya vanoti Zimbabwe inofanira kushandisa mari yekunze pari zvino uye hurumende inofanirwa kusapindira mubasa reReserve Bank of Zimbabwe sezvo zvematongerwo enyika zvisingagone kutungamira mashandiro anoita mabhanga. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navaGwanyanya kuti tinzwe maonero avo.
Ndinotarisira inini kuti nyaya dzemari yemuno munyika dzigadziriswe ndedzanyanya kunetsa panguva ino. Saka ndochokutanga chakosha ichocho chinotariswa nechikamu chezvekushandiswa kwezvemari zvichabudiswa panyaya yemonetary policy. Chechipiri chandinotarisira ndechekuti nyaya dzejejejejedziya dzekuti exchange rate ye1:1 ndo dzimwe dzanga dzanetsa nokuti haichashandi exchange rate iyoyo. Tinotarisira kuti pachauya neimwe exchange rate ichaitwa, pachava nechimiro chekugadzirisa ipapo.
Muri kutarisira kuti vangaunza dhora remuZimbabwe here?
Haisi nguva yakafanira yekuti mari ichinyika iunze mari yayo yeZimdola panguva ino, kwete izvozvo handipfungi zvichabuda. Asi zvichabuda zvandinofungira izvi ndezvekuti chirongwa chatiri kufamba nacho chekushandisa mari dzekunze dzakasiyana ticharamba tichifamba nacho. Asi mari dzedu iyoyo chirongwa ichocho chinoda futi kungopesvedzerwa chete kuti chive chakakonenzverwa, chinenge chaakuti zvimwe zvakuchotesa mari munyika zvokuti exchange rate yacho inoita kuti mari isawanikwa. Asi basa ravaMangujga rinonetsera chinhu chimwe chete, nekuti harina kuzvimiririra richidzo basa ravo. Rinovimba zvakanyanya chaizvo chaizvo nezvinoitwa kuhurumende ukowo, kuhomwe yenyika, kutreasury. Nyangwe vaMangujga vakanzi vanogona basa zvakadii, havasi vakapabuda, havasi vakaita mari yakadzikama. Mari haisi yakadzikama pane zvakadaro. Saka nhasi tafara isu chinhu chimwe, nekuti pane kubatsirana nokunzwisisana navamutirimuwe kuti dambudziko rinotangira kuhurumende. Saka pekutanga ngatirwisane nenyaya yekuprindwa yekudhindwa kwemari. Saka ipapo ndaona vamutirimuwe vagona kumira zvakasimba, nekuti tikatarisa kubva mwedzi waOctobha kusvika nhasi uno hakuna matbs akamboprindwa. Hongu chimiro chenyika hachitari chanaka, asi tikaramba takadaro tinogona kufambisa nyika zvakanaka. Saka ndinovimba vacharamba vakadaro, nekuti vakaramba vakadarozve vaMangujga basa ravo rinobva ranyorova.
Vanga vari nyanzvi mune zvehupfumi pamwe nezvemari uye vachishanda nePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya vari parunhare muHarare natanonoka Wande weStudio 7. zvichakadaro imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi vari Joyce Ngwenya vanoti havasi kufara nemashandiro ari kuitwa nemabhanga emunyika vachiti mabhanga haasi kupiwa mukana wekuita mabasa avo akasununguka. VaNgwenya vaita hurukuro natanonoka hwande westudio 7 pamusoro penyaya iyi.
Chokutanga ndechekuti takadzokora nyaya yenhingi yemari yacho kuti mari ichashandiswa. Mabhodhi noti anenge ari pere kana kuti taakudzokera kuto 009 kushandisa maus dollar chete nekuti ndo zvakanyanya kuparadza upfumi hwenyika kupokana nekupikisana kuri pakati kwebond noti neus dollar ndo zvatakanyatsokutarisira izvozvo izvo.
Chamunoda kuti chiitwe ipapa apa chii?
Isusu sevanhu vanoongorora nezveupfumi hatisi kuti bhodhi ngaribviswe togona kenge tingoti yedu ngakuve nemari yemuno nekuti yagara iri mumabhodhi asi ngakuve nekubvuma kuri muhurumende kuti US dollar rine udzamu kudarika bhondi yoita yatingati muchirungu floating market rate kuita kuti musika wakavhurika wega pamusika unge uriwo unotaura kuti mabhondi anotengwa nemahisa mangani ndo zvatingangoti zvingangoitwapo panguva dzinoidzi.
Chimwe chamunotarisira kuti chingataurwa kana kuti chamunoda kuti chitaurwe chiitwe chii?
Mashandiro anoita mabhengi edu kunzi macommercial bank ngange achishanda akazviaega uye vange vakabata mari dzinokwanisa kuti vanhu vange vachishandisa nekuti kana reserve rate yacho yakanyanya kukuita ashoma mabhengi haakwanisi kutengeredza mari yokuti isusu kana tichida kuvaka dzimba tichida kuisida dzimba tichida kutenga mota haya peke tichida kuvhura zvikwereti zvembatya tinge tichitonotora mari tikuti isusu ngavakudzirwe kuti mari dzavakachengetedza maturo avo dzinge dzakawanda kuti tinge tichinokwanisa kupa mari isu mumabhengi edu macommercial bank.
Kana makatasa basa riri kuitwa navamangudla munogutsikana nezvavari kuita here?
Ava vatingati pane basa ravanoita nokuti chokutanga ndechekuti hurumende yezanu pf yakanyanya kudzika midzi muinstitutional reserve bank saka kuzvimirira kwega kweindependence yereserve bank ndokusipo and chinhu chipiri ndechekuti kana nyika ichishandisa mari yekunze maus dollar haikwanisi kunge reserve bank inge ine independence nokuti havana yanonyotsainorage havakwanisi kuprinta mari saka ndotinoita kuti titi isusu basa ravamanyangudya nderingonge vachingoprinta mari vachingopa matreasury bills vachivhurira hurumende kuti itore zvikwereti nemaus dollars harisi basa kwaro ndo pavari kutadza ende havazvikwanise kusvikira zano pf yabvuma kuti reserve bank yakazvimirira yega.
Nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunhare muHarare natanonoka hwande westudio 7. Dare reconstitutional court nasira pamutongo wekurambidza bazi remuchuchisi mukuru wehurumende renational prosecuting authority kushandisa vechiuto kana mapurisa sevachuchisi mubazi iri sezviri kuitika pari zvino rechiti izvi hazvienderane nebumbiro remutemo wenyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mutongo uyu waturwa zvichitevera nyaya yakakwidzwa nesangano reZimbabwe Law Officers Association pamwe nevaimbo vemuchuchusi vaDerek Charamba makore mashanu apfuura mumutongo wavo watsinirwa nevamwe vatongi vese vedare iri. Justice Antonia Guvava vati kupinza vachuchusi vechiuto kana vanobva kuZimbabwe Republic Police kunopokana nesection 208 subsection 4 pavakakwidza nyaya yavo kudare vacharamba nevamwe vavo vakati mapurisa nemauto haafaniri kushanda sevachuchisi munyika ine utongi hwejekerere. Justice Kuvava vapa National Prosecuting Authority makore maviri kuti imise basa vachuchusi vechipurisa nechiuto. Vacharamba vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu unoenderana nezvavagara vachitaura kuti pari kutyorwa mutemo.
Daraona maonero atakaitwa kuti mapurisa nemasoja nemagadjeri vadzokere kwanoshandira vasashanda mumatarigeti mhosva changuzo chiti pati inye kuti 24 months also puwa taka wandisa tewa enda yoro mangwana kwezi judgment yane 5 years yaka miri
Gwetara wacharamba ni vamwe wavo batondera ipata sara vati kunyange hazu vanhu vavange vachimirira vasiri kufara nenyaya yekuti NPA yapiwa makore maviri kuti imise basa mauto nemapurisa vanoona sekuti dare ratora danho iri kuti risakanganise basa mumashandiro ematare umo munonzi mune mapurisa nemauto akawanda ari kushanda sevachuchusi mune muonyaya dare remakurukota nhasi ratambira waro wekusandura mutemo wepublic order and security act kuti uenderane nebumbiro remutemo vachitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati pave kuzonyorwa mutemo mutsva wemaintenance of peace and order bill gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati imwe shanduko yave kuuya ndeyekuti kana mauto akabatsira mapurisa pamhirizhonga mutungamiri wenyika anosungirwa kunotsanangura kuparamende mukati memazuva manomwe dare iri ratambirawo hwaro hwemabhiri efreedom of information bill neprotection of personal information bill ayo ari kuuya mushure mekuparadzwa kwemutemo weaccess to information and protection of privacy act kana kuti IPA amai Mutsvangwa vatiwo dare ravo razeya nyaya dzakawanda dzinosanganisira kuti kambani yeliquid telecoms ichange yavo kupa mukana kuvadzidzi vezvikoro zvepamusoro munyika kuti vaende pamadande mutande avanoda pachena pamwe nekuvakwa kwechikoro chevarapi kuNational University of Science and Technology Bulawayo ne Bangay BC ndakamirira Studio 7 Harare ndini Godwin Mangudya.
Tomboenda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika musocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika munyaya dzezvematongerwo enyika.
Muri kutaura na mukoma Justice Tete ndiri pa F4 Flats ukadoma. Arega nditange ne monetary policy ichange ichiparurwa muzuva ramangwana. Takatarisa mutemo we RBZ Act chapter 22 pa 15. Monetary policy inotaura kuti inofanira kupuhwa katu pagore. Zvireva kuti takanga takatarisira kuti gavhena vachatipa policy iyoyo kutanga kwa February. But hazvina kunge zvichiitika. Then paiva ne pakava nesilence yakanyanya. Then takunzwa kuti vakutipa mangwana mushure mekunge tichinzwa makuhwa zvakare kuti pangangodai pachida kuunzwa semudhola. Zvirizvo zvinzwa ndinopa maonero angu zvangu zvandinopikisa zvakanyanya nekuti pakaundwa mabond notaya shinzi maifendizi export defendizi ikazopetsera zvayo yaamari yakaunza kutambura kwakanyanya muzvaro zvezimbabwe nanhasi tiri kutambura nekunyaya yechi yemabhondi wayo nekuti bhondi rakaiswa karichida kuti rimedze mayusa anga ari musystemu akabva anyangarika zvakare tobva tanzwa futi makonya kuti vada kuunza semudhola ndiona tichange kuwedzera munyu paronda ragara riripo dai tangomedzawo pride takwanisa kushandisa rand.
Ini ndinonzi John Murira parizvino ndiri kufona ndiri kuHeathcliff Harare. Aiwa zvina zvinombomira mushe kwese nyaya iri kutonyanyonesa inhau kunyanya yemabasa nekuti mari dzacho hadzisi kutombobatika. Mari munyika isi kutombobatika ukatonzwa ari kutotaura kuti ari kutobata mari ndofunga ane chigaro kuofisi ezanopiefu. Aiwa mari chaiyo kune munhu asina chigaro ikoko aisiwanika inotowanika kune vanhu vanotozivikananangagwa vangu.
Ini ndini Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Kwazi wai muri Zimbabwe. Ini ndini Mike Hove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheDi Connection nenguva dza 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa zvingaitwe nevechidiki panyaya dzebudiriro kumaruwa. Kana muchida kupinda muchirongwa titumirei nhamba dzenhare dzenyu muchishandisa WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Munogona kutibata papeji redu reFacebook reVOA Shona kuitira kuti tigokufonderai. Ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inozivisa mazita evanhu vose 24 vakafa mutsaona yemugodhi kubattlefields kukadoma. Mutumbi wemunyori ane mukurumbira pasi rose Dr Charles Mungoshi waradzikwa nhasi kumanyene kumusha kwavo kuchivhu mudunhu remashonaland East. Mutimbi wakalista Sindlofu washika wanasi mbulawayo uchibwa ku South Africa. Anukwene kaya ni mufaro ndini jonga kandemiri ndukusemi na ntungamili nkomo.
Soku izika atisenda baku VOA ndebele.